Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 21 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana ajendi yedu anoitewo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZanu-PF.
Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZakabai East by-election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vachiodai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga vataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta. Hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatiri kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei asi tabesirwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa. Hakuonekwa hasina kuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza nekuti takusangana nematambudziko tiri panapa. Vazhinji ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochitira zvinoti hei Kutoa damu zikatetuwa na iroro.
Vakasano bata chigaro chomtevedziri womutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hasho Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido kuti titaurirane neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzai taitaura paya tichitizoni tiri incapacitated hatichikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichito tichitaurirana naemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya yedzidzidzo.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjira anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pataka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari, bcause zvimwe tinogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunga vakatokwadzwa kana kutani zvimwe zvinenge zvakaita se zvakachiitika zvatisikaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzi ari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya mainvestigations wavo was state and no provide security yavepe iye anenge abducted kana kunzi ari kuongororwa zvemedical zvichimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwa pakati pevari kumuongorora maloya ne police.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Kwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupangwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuZaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati inini kutaura kuno kudai so ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagenti weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Mafia Zumtembwa uyu, ndi teacher pachikoro chinonzi Murere kwa primary school. Ramurova zvingaita kazvararopa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivise rekuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Yerudanda inzvimbo yatanga tichiwana ma reports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vepato reZANU PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agents wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana maviku Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakati iwo aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufundisira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaite mapolling agents panzvimbo iyi yeRudanda primary school.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko law and order.
Saka arwiswa uyu ari kupi izvozvi?
Arwiswa uyu tatomaya naye kuchipatara dzaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa primary school taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer weZEC tichivaonesa kuti ndo zvitasangana nazvo kumapolling station akaita maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatisina kukwanisa kusvika nekuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwanisa about 5% 95% of Zaka East constituents hakubati network, hakuna network, kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatawana mareports kubva kumarozin agent edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yeZaka East.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station avhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mametiros anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East uyezve taona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzereswa nokuti vanenge vane illiterate uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambotaura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNI?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZANU PF polling agent pamutakazi Hall A kuInsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikukurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangugamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukubidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nema opposition or ruling parties they are there to stay makompetition acharamba aripo malection acharamba ariko
kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka east
ehe izvo ndizvo zvimwe zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa-pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillages soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi munana NCA vanga ri loki ende kazhinjisa ivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzo idzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanup f supporters nemavillage heads
maambotaurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndo zviri kuitika izvi
vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties
mukuru wezimbabwe election support network amai rindai chipfunde vhavha vachitaura vari parunhare vari muharare
hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution ko izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno gumiguru 23 uyai musangane neni blessing zulu westudio 7 takabatana nemedia center pachevron hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizive nyaya iyi
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weunited nations general assembly uyo uri kuitirwa munew york vamunangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weunited nations general assembly vachitaura pamusoro pekutsvaka nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika vamunangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa zimbabwe nenyika dzekumavirira Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro wamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwavamunangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabetha Manyoni vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani nekuti zvinji madoktezvo zvava kutojamuka nyaya dzemari ambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakurava munyemari vachiita bisene natinopowa Maria tukude chisi saka akuchipatara kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Izvaka saka atipeta kuparinya apo ndepereke negro vangu mukoma mamwe wangu. Kuti ane mwana akatsva nedzasi. Takurajira anga rakamupisa kubva pamusana uswa magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Ndino bata ruoko futu kusika ndio andakaperekedza tikasvika takamono panze takazoralana vangu vakawanda umwe akati warira madhambi akarara madhokita akangomiramira vatatonzi sizasi kwanze rechetsomborapa ehe nyuma timbotsvaga kana munhu kwanga anorapa ndio pakaimwe dhokita wakutaurawo namegro wangu takamuudza akati isati kurapa sipaisaiti kati nini bema timbotombo ndenyongomona nini kana kuchivana tombonobatsirwa kati kuchivana wanga batsirwa zvanzi vanonase kukupewa kana womuchongo unokwanza kubatsira kuzvisi hatikubatsire zvinezvi titori nezvichimo zvedu zvatotera kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo tatazvinondokumandatini kuna mumwe gugu watosiya unobatsira muchivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaona mwana bhabatsire maronda ake achisamuchongo wangu achimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaa akutofamba akutogara asaakaita but zvinorwadza ngotitoona vamwe aitodzoka takatotopinda musiya nomwe mukomana anga akatotyoka gumbo achindikati accident chinhoi but aitodzoka akatondidzokera ndibhonzo rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera ende raimurwadza sungaite.
Izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakapina papa vanga vakutoenda kuchibhoyi izvi patakaenda ngerimanti patikaenda ikosi ala vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi ndingade timbukunyepa izvi baba epanesi chedu chepechedu vanotorwarawo vakaenda iri wenisi vakasvika kusina madhokita vakatozoti bheti hamwe nditoenda hangu chivanhu amenuko vakatozoendawo kuchivanhu kuti abheti hamwe nditoende ikoko nokuti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isisu hati kupoma iye kuti upiwa mabhondi ma 400 500 saka mari yechimanje haizokwani tichiende koko tichitoda mahese saka nomwe muti wo zvinokwanisa uratiko kuchivanhu wongoenda hako wobhadhiriwa kana wakanzie 30 bond 40 bond zvezviri nani kana kuti us sacho riri kunesa kuwana rinenge richisupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisi patakaenda takaona kuti tisanga sviko pane mumwe murume angatorwarawo aita kunge akatsva zvetinozonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogoti toabvunza toti angasinatombokwanisakufamba akaenda chipatara but chipatara kwacho akasviko anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pasisaiti ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba asitotendawo vachitanini hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisizve zvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but chisedu takazotizongonyara obva tazongopo $30 yatakatongopo kozi takamuti sezvimwana wedu apora akufamba akutokwanisa kuti ndiwopresh.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Ndinogamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi, tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saizvozvo dzekuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda.
Makadizvei vatereri.
Aiwa ndofunga vatereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho chokwadi parizori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoita kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chero ungava mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufuya. Mopuwa marayiwa ekunzi mufi akamira zvakadai ane chigumbu here ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zviri kureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasi.
Ndizvozvo chaizvo ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe uko unongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nekuti ukafa munoona pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu vatimamboona ipo paya mutumbi uno urindwa pane patoti mai vemunhu ndova munoonekwa vakagara kumusoro kwendaa bhokisi ndova anotorinda bhokisi ro. Saka chedu mutsika dzechivanhu ipo paya unoti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunozwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nekuti tinozwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Munga mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iro ekuti munhu yaofuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufu uya kuti muone kuti guva rake rakamira sei. Hapana kutsikwa here paguva apa? Hapana kutambirwa here? Kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvekuti chero munhu waafa nyero makuva here chero risina anorindira akasiri nemagadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Iko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho nayo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raaisiita reusherea. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa tatenda sekuru.
Kuzara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Siwanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparare Nyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro manherano. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Sokuizika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Lamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ihlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lo msebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisa nalamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingo complain nazvo haingotaura social media mo, but I think ndenda apa position yekuzonyatso kutaura zvavari kana ifu medical examination yatsonyatso itwa pano pozizvimwe tinogona kuzviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunga vakatokwadzwa.
Lapho ke bechasisa uDr Ndoro ukuthi uhambile wambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr Ndoro uthi uye wambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma enkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter leWhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthathele izindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi, zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Igqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elibhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has the responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
Uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcwalisa isithunzi saleli lizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athathe amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu leyezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene lapha e-Media Center yeChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi uMnumzana Dendai Mthuza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Enes Mzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo yikuthi udubo luyahamba kuhulumende ama policy makers udubo lukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi imajority iyase kanjani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangkhona esilalo. Kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphatha amandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe-EMA uMnumzana Mnyarathi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza ukulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As EMA, we appeal to miners, towards miners actually to.
Sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo, bagcine imvelo. Sithanda ukubonga i-VOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Umsengi uthe ukuqakathekile ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenze le-EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama diseased mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kavaski njengoba lokhu esikuzileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu 50 to 70.
Abangenomhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelele ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiywa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini nakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba sizakuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula uCyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi, abanye basala bengalandawo zokuhlala.
Ukungethesa abantu sebengathi sebeamukuya khayakha izindlela zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala, kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwona jele abantu abaningi ngenxa yokuthi abala mali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale. Iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO. Vele umumo lokhumuki akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu, lokhu kufana.
Ungathi izakhiwo sezabuyela yini kwisimo sazo, njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyeza?
Izikole eziningi vele azikayakhwe. Uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha uzalungisa, kodwa endaweni eziningi hayi abakayenzi lutho ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu. Izikole esezingathi sezijintshile, ezingathi sezilama-roof zilutshwane yilezo ekade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo.
Basabona uhulumende ephiwa amaqubaquba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe, kambe ukuthi kuyini okwehlulayo?
Thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola. So besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintsha, kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza, kuthatha isikhathi eside kakhulu. Imigwaqo eminingi ayikalungiswa, mlithwane sibile esingathi seyagridwa isingcono, kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona. Umumo lokho umubi, akula lutho. Lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini. Amanye ama-bridge akalungiswa, bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana.
Kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika nxa besesikhathini lokunye, nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani?
Bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka, ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi ubumkhulu, abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo, ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala. Kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane, abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu. So ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyene, sokungathi sokwehlile kakhulu okwaleso sikhathi. Kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa. Amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili, bebanika imali, bebanika impahla, bebanika izinto zona lezi izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini. Kodwa okwakathesi usuzo selililutshwane, abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani nasejidini.
Eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kuleyi ndawo?
Thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizikelele esikoleni eseprimary eChibuwe, ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi. Khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale, sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu baseChimanimani nakala kanye eChibuwe.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongile uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezi nsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo zithi ukuthilela kwengwalo zokubala esikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumelele ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision umnumzana Robson Moyo uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bemaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi luzeguqula ukwenzakala esikolo kulokhu besukejayele kweminyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So-ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba-vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Prof Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh oyePro Futuro ugcizelele ethi lokhu kubha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisi ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hatshi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale enyakeni lupane ezikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama resources asetholakala ngcono ngenxa ye program yesikole. Siqale sile 20 izikolo kuthe ngalinyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona siyise singezelele isikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi besikolo ezingamathumi amane lambili ezikhangelelwe ukusungulwa lolu hlelo bangena umhlangano ekuqaleni kweviki befundiswa ngokusebenzisa kwalimtshina. Abesikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ekuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mtshina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bilitane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapho afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo ezikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Gabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bemawaza ngolwesihlanu abakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukuthilela kwengwalo ezikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapho besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumelela ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Efi Lela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kodwa.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi. Uhulumende wathi kakukho emthethweni, yilapho kulokhu kukhona. Sikezwa ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe siluse enkantolo ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ngani uhulumende usethatha icele lapha njengoba?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uThembo Mahadi, uJulai Moyo, Obedi Mpofu, Kane Mathema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emhlubukeni lemandebeleni labo-PA babo, kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotsheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kuyukuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi, ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyukuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyukuthi kulandelwa umthetho, sithina sisazi kuseni khona lapho kasisenzi asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe kuyokusenzakalani emawabeni, khona siza kuzwa. Kodwa nxa kuyukuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi uhulumente engathathanga izinyathelo, hayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe izinyathelo vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awukathi sekukhethwa abanye bayayekelwa abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni, ngoba umthetho kumele uvikele wonke amasiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ube khona emkhosini lo.
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutsho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesiNgisi kuya endoza njengalokhu bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo. Hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo, kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu yikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo, basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo uba liNdebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona ukusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena nalo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semandebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani udaba lonolo?
Ingozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle kona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba yinkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kule nduna esibongwe esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana Ebi Dlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangibona, ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuthi yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhele inhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiya sihlahla esilapha. Niwenyukiyele umfula ugwembe ugwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now tell you what I'm going to do. You call me, you can just
Comment on that.
Ngiyakuthathela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukane ngothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Osaphethe isikhundla sokuba ngigcina isihlalo wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.